wekwesikwata chekommonwealth muzimbabwe vachi asisa kuti zimbabwe ingadzokera mucommonwealth it's a good initiative nechirungu urongwa hwakanaka techikumbiro kuti ivo vari kutungamira ZANU-PF pamunangagwa kana vachitarisira kuti zimbabwe idzokere mucommonwealth vachifara munhu wesachisa izvozvo havafaniri kuperera ipapo vanofanirwa kutora matanho akaita sekujoina ICC hatifaniriri kuti vapururudze kupinda mucommonwealth vasingapromoti democracy vachizotiza nyaya dzakaita seICC kwanzi uyai mujoine ICC saka tiri kuti panguva ino commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a2023 zimbabwe ingadzokere mucommonwealth zvichidhipenda nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections democracy iripo here
ndonzwa kuna vachivasa vachivasa munoti nerwendo rwechikwata checommonwealth uru nemashoko ataurwa navachasi
tinoti rwendo rwechikwata urwu rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti zimbabwe yakamira pape pane nyaya dzekuti zidzokera mucommonwealth asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavoku ndeyekuti kushanya kwavoku hakufanirwi kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvozvo zvavakanga vakapira kuzimbabwe vachibvisa mucommonwealth zvanga zvisiri justifiable ndokunga ndozvirimbotendi izvozvo kuti kana vachiuya kuku vachiti kwai vari kuya kuzoasesa kuti taapapi izvozvozvo zvinogona vava zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei nokuti ivo pachavo havafaniri kunge vachitobvisa dzimwe nyika mucommonwealth pandingazonge ndichisiyana nezvekutaurwa navachasavopo kuti vanezoti kwanzi vamunangagwa ngavadai nyaya yezimbabwe haine navamunangagwa vamunangagwa vangori purezidendi wezimbabwe izvezvizvi asi kuti kuchatoita mamwe mapurezidendi ezimbabwe akawanda zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiko zimbabwe inenge iriko saka hatitaura nezvenyika hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaiswo nyaya iripo inyaya yezimbabwe ende tiri kuti zimbabwe inofanira kunge ichipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika haifaniri kunge ichipuhwa zvirango haifaniri kunge ichibvisa vanhu patofungidzira kuti pamwedzi kana iri ipapo zvinobatsira upfumi hwedu zvinobatsira kuchinyatsidzana kwedu nedzimwe nyika
vachasi pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa asi maziviro edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga recommonwealth pindurai tinzwe vachasi
kubuda kukaita zimbabwe mucommonwealth vanga vachiputsa zvirango constitution papasina rule of law muzimbabwe vachita matanho avanoita wangu tiri kuti patriotism handiti hakusi kutsigira vamunangagwa ZANU-PF patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo saka hongu isi semacitizens tiri kuti zimbabwe inge ichidzokera kucommonwealth it's a good initiative asi zvirango zvekuti zimbabwe idzokere mucommonwealth imomo kana takutarisa mareforms muzimbabwe anodikana hakuna rule of law hakuna democracy vanhu varamba shungosungwa saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yezimbabwe haisi kuchengetedza mutemo iri kungoita zvainongoda chete inoda zvinosapota ivo chete zvakakosha kuti tarise kumadivi ose sadarise divi rimodzi chete
vachivasa manzwa zvekutaurwa navachasi pane zvashanduka here pane zvakanga zvamboita kuti zimbabwe inge ichipiwa zvirango
ndonyaya ndaitaura iyoyo kuti hazvina basa zvekuti kwanzi pane zvashanduka here kana kuti hapana kana kuti pane zvichashanduka here zvinotinetsa muno munyika sevana vezimbabwe tinozvigadzisa sevana vezimbabwe hatinidzi vamwe vanhu vekunze kwenyika vanouya kuzotibatsira kana kuri kuti ZANU-PF ndo iri kutinetsa tinozongobvisa ZANU-PF yacho isusu tega sevana vezimbabwe hatinidzi kubatsirwa nedzimwe nyika kana kubatsirwa nevamwe vanhu vasiri mazimbabwenzi kuti tibvise ZANU-PF kana kuti tinti kana hurumende inenge iripo iriyo iri kutinetsa kuti tinoda kuibvisa saka zvokuti kwanzi mareforms kana kuti kana paita kuti mareforms acho anoitwa nesu kana vekuzimbabwe hazvinidzi vamwe vanhu kuti vatikwanzi saka maita here mareforms kuti tizoti kwai mucommonwealth kana kuti kune nyika dzakawanda dziri mucommonwealth imomo kunotoitwa zvinhu zvakawanda zvakashata zvinodarika zvinganzi kwai zvoitika muzimbabwe
regai tinzwe kuna vachasi vachasi takaona kuuya kwakaitawo chikwata ichi kwakabva kwangoita kusangana nekuburiswa muusungwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change tingati here ndo zvimwe zvezvinhu zviri kugadziridzwa nezimbabwe
iza tugadziriswa kubata vanhu meso tikatarisa kuti vanhu vangu vagara mwedzi inokundamana vari mutorongo vasina kana bhero kana kuti vapiwe mafaini kana kuti vatongwe pamhosva dzavo
ndinotenda vachasi vachivasa tipete chirongwa vanhu vangati here zvinhu hazvisi kufamba muzimbabwe zviitiko zvakadai zvichiitika pamberi pevaenziva
ndofunga kuti chiitiko ichocho chokuburiswa kwemamembers echisi ndofunga kuti hakunei nevhisiti yevanhu ivavo kumakosi kune madhezi anongopuwa ndofunga kuti madhezi anongopuwa ukoti ekuti kwa hiyo rinyao agangu zosanga naone mateza wewa ni ukumono.